mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 16 Chikumi 2022 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reAfro-Barometer rinoti kana sarudzo dzemutungamiri wenyika dzikaitwa panguva ino, mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanokunda mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Bato reMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora radzinga zvakare dzimwe nhengo mbiri dzeManyame Rural District Council. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reMass Public Opinion Institute nezuro rakabudisa zvarinoti zvakabuda muongororo yechikamu chechipfumbamwe yakaitwa muZimbabwe nesangano rinoongorora reAfro-Barometer. Muongorori iyi AfroBarometer inoti yakawana kuti rutsigiro rwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ruri kudzikira, asi rutsigiro rwemutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa ruchikwira uye huri pamusoro perwava Mnangagwa. AfroBarometer inoti kana sarudzo dzemutungamiri wenyika dzikaitwa panguva ino, vaMnangagwa vanokundwa navaChamisa, ichiti zvikamu makumi matatu nezvitatu kubva muzana 33% zvakaratidza kuti zvingavhotera vaChamisa, asi zvikamu makumi matatu kubva muzana 30% zvichiti zvingavhotera vaMnangagwa. Vanodzidzisa zvekutapa nhau muzvinafundo Stan Mukasa vanoti ongororo dzinoitwa muZimbabwe dzinogona kusaratidza chokwadi, vachiti vanhu vazhinji vanotya kutaura pfungwa dzavo nekuti vanenge vachitya kuti pamwe vasori vehurumende vari kunyepa kuti vaongorori. Muzvinafundo Mukasa vanoti uwandu hwevanhu vanogona kuvhotera bato rinopikisa hunogona kuva pamusoro pezviri kutaurwa neAfro-Barometer.
Ongororo yeAfro-Barometer yakaratidza zvinhu zvakawanda. Chinhu chikuru ndeinonzi accuracy. Vanhu weZimbabwe vari kugara munguva dzakaoma chaizvo, vari kutya ngekuti vari kushurushudzwa chaizvo. Saka kana kwakuya kupindura mubvunzo wakachenjera chaizvo, asi pandipa pamaresults aya paipa pasina kutya, kungadai kune vanhu vakatowandisisa chaizvo. Pane kufunga kwekuti pakati peTCC neZANU support yevanhu yakamira zvekuti 70% kuTCC, 30% kuZANU PF. Ndo zvakagara zvakaita makore esaya. Saka vanhu vakati vachavhotera vaChamisa vangadai vakatowandisisa chaizvo, asi vanopindura vachitya.
Iyo AfroBarometer ingavimbiwa nayo zvakadini?
Vanoedza pavanogona kuti wasave nedivi ravakamirira kana vachibvunza mibvunzo. Vanoedzawo chaizvo kuti vabvunze mibvunzo najekerera yaka. Vanowanza chaizvo ndi wave nemibvunzo inoburitsa mhinduro inodiwa. Asi vanhu wese vanoita masurveys, kwete AfroBarometer yegaba, but masurveys munyika dzese idzi, vane dambudziko iroro rekuti tobvunza sei mibvunzo inoita kuti vanhu vazive kuti ko chandikubvunzwa ndechipi, ndinopindura sei. Saka vane dambudziko iroro. Ndakanzwa mumwe munhu akataura achiti weAfro-Barometer wanofambidzana newezanu, saka vari kuedza kupromota zanu. Andidaire kuti icho kwadi ichocho ba asi wanoita chaizvo pawanogona. Dambudziko ndiri kuti wanhu wemuZimbabwe wari munzira yaka munzvimbo yakaoma chaizvo yekuti hawana chokwadi kuti ndopindura sei. Dzimwe nguva hawangape pfungwa dzavo dzechokwadi. Handingapomere mhosva vanhu veAfrobarometer zvakawanda ngekuti Afrobarometer vanodoningirike chimiro chavo kuti chive chinorespektwa munyika dzese. Ngekuti ukaita seve yekuongorora vanhu ka inotariswa nevanhu vazhinji chaizvo munyika dzese. Kana seve yacho yanga isiri yakanaka, chimiro chako chinodzika pasi.
Kana takatarisa zvakabuda muongororo iyi, chii chamunotarisira kuona musarudzo dzegore rinouya?
Ndinowanzoda kutarisa kuti vanhu vakagutsikana here ngezvavakaitirwa nehurumende. Hurumende iri kuratidza here kuti yakamirira vanhu, iri kubatsira vanhu here? Ndozvandinotarisa zvakawandisisa izvozvo. Afrobarometer iyoyo inoratidza kusagutsikana kwakakurisisa chaizvo pavanhu veZimbabwe. Saka kana vanhu veZimbabwe vasina kugutsikana nehurumende yavo, logically wachamisa ndo wanozowa vanhu vanodikana kuti ngavachipinda pachigaro. Haungasapote mumwe munhu hausina kugutsikana naye ka. Pane vachamisa vari kutaura kuti ndozvandichaita izvi, ndozvandichakuunzira izvi. Ava vamunangagwa hapasisina zvimwe zvasara. Kwapera makore 42 hapana zvavakaita. Chii chimwe chavachaita? Wakusvika kumakore ekuzvarwa 80, chii chimwe chavangaite? Werezi wachamisa wane 44 years old, vadiki, vane pfungwa dziri fresh. Saka ndinoona kune kutarisira kuna vachamisa kwakakurisisa chaizvo.
Avo vange vari vanodzidzisa zvokutapa nhau paUniversity of Indiana mudunhu rePennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare neStudio 7. Mutauriri webato reCitizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti zvabudiswa neAfrobarometer zvinoratidza kuti bato reCCC riri kudiwa nevanhu vazhinji.
Tichienda kuti kuna 2023 my elections ari kuuya, tiri kutoona kuti ZANU iri kuwedzera nyaya dzemhirizhonga, iri kuwedzera nyaya dzekushandisa mapurisa kuti itsondorese mamembers eCCC. Asi sezvamaona zvabuda muAfrobarometer report, CCC iri kuenda mberi mukufarirwa nesupport kubva kuvanhu.
Avo vange vari mutauriri webato reCitizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Mahere vari parunhare kuHarare neStudio 7. Zvichakadaro, vanoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato reZANUPF vatafadzwa mugwadi vaudza Studio 7 kuti hazvibatsiri kupima nyoka negavi, vachiti vamunangagwa vachakunda zvine mutsindo musarudzo.
Ayo mashoko aya hatigoni kumapindura zvedu, tingatambisa mazwi. Ko tinodire kuyera nyoka negavi iyo ichauya iripo. Nyoka iri kuuya muna 2023 tichaiyera takaitarisa iripo. Tichazviona kuti anohwina ndiani. Kuhwina zvine mutsindo kwavamunangagwa neZANUPF ndokuchakutaridzai kuti hongu vana vemuZimbabwe vangava nedambudziko apo neapo neapo pari kugadziriswa, asi vanoda nyika yavo uye donzo neagenda yeZANUPF yokufambisa zvisungo zvenyika zvichibva kuvanhu vanoifarira, uye nyika iri kuenda mberi nedonzo rakanaka. Muchazviona muna 2023.
Avo vange vari vanoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato reZANUPF vatafadzwa mugwadi vachitaura neStudio 7 vari kuHarare. Nechipiri svondo rino, bato reMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora rakadzinga zvekare dzimwe nhengo mbiri dzeManyame Rural District Council dzinoti vaBlessing Tangwara vaive kanzura weWard 1 navatichaona munhu wepi vaive kanzura veWard 8. Vaviri ava vakadzingwa kubva mukanzuru iyi vachinzi vakanga vasisiri nhengo dzebato reMDCT. vatangwara vanoti vakatambira tsamba nechipiri yaibva kugurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo yaivazivisa nezvekudzingwa kwavo uye kuti vakange vasisiri kanzura. Naizvozvo vachisungirwa kudzosera midziyo yekanzuro yavaidai vainavo panopera zuva ranhasi. Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kubato reMDCT sezvo mutauriri webato iri vaWitness Dube vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira pataenda pamhepo. Hatinawo kukwanisa kunzwa kubva kuna vaJulai Moyo. Jonga Kandemiri aita hurukuro navatangwara kuti tinzwe zvizhinji.
Nezuro ndopandakaona tsamba ichiuya ichibva kukanzuro ndinabvingwa naDouglas Monzora. Tsamba iyi yakanyorwa naminista achiti akaifomwa naDouglas Monzora kuti handisiri memba yeMDCT, saka ari kundidzinga kubva kukanzuro.
Imi mamuri nhengo yeMDCTwo here?
Kwete, patakapinda sezvamunoziva takapinda mukanzuro MDC Alliance nezvakaitika mumakotsi gore rakapera zvekubvutwa kwebato kuna vachamisa richipuhwa kuna Douglas Monzora.
Saka muri kutambira here kudzingwa kwamaita uku?
Hapana chekumirira, kuti kudzingwa is a temporary setback. Tinoziva kuti tinodzoka, vanhu vanotidzosera nyika yese, vanhu vanga vachidzosera vatungamiriri vevanhu. Tagara tiri kushanda nevanhu, tagara tiri muvanhu, saka tinodzoka pachigaro.
Asi tichitarisa kuti kudzingwa kwevanhu hakuna kutanga nhasi, chii chaachimboita kuti vamonzera vasakudzingai nguva yose?
Izvo vanditoziva, asi chandinoziva ndechekuti kune vanhu vagere muno Maseke vakambotikwikwidza pa2018 vachimbotambuka mupati. Ndovatinonzwa kuti vakambowanikwa vainavo munzvimbo yedema vachiita musangano, ndokwavakaronga kuti vatidzinge.
Saka madzingwa muri vangani kubva kukanzuro ikoko kana kubva kubato reMDCT?
Kukanzuro kuva karikola ini Blessing Tangwara natishaura munhu nepo kwati 8.
Saka tingati kubva ipo pamadzingwa apa manhengo yeCitizens Coalition for Change iri kuzivikanwa.
MaCitizens ndo ari kutrenda kakukoma. Ino yangwa yemaCitizens ari kuzaripf ari kubato ripi kana ari muCitizen weZimbabwe? Sekuti maCitizen ndo ratobato, ndo bato riri kunotonga nyika 2023, ndo bato rane chivimbo nevanhu, ndo bato revanhu rinotungamirwa navachamisa. Saka ndiri Citizen, ndiri memba yeCCC.
Ibudiriro dzipi dzamaa maitawo mudunhu menyu uye maamuri kanzura kwenguva yakakura zvakadii?
Kubva 2018 ndopandakavhoterwa kekutanga kutopinda. Ona hamisa ndapedza temu yandikutarisira kuti ndaifanira nekutipedza 2023, asi mukati menzvimbo yedu takagadzirawo kukwanisa kutsvaga vanogadzira nzira. Vakatigadzirirawo nzira pane imwe nzvimbo musha kwatinhanga, takakwanisa kunyoresawo zvikoro zvingaite zvishanu mukati memusha. Chikoro chekutanga takanyoresa musha kwatinhanga takauya Sahwira watakatsvaga baba Guti vakanyoresa chikoro chiri kunyoreswa secondary school yaakutopedzwa mapepa ayo. Atinoimba kuti gore rinoya inenge ichitanga kushanda. Tine chikoro mumusha wakwaZin'anga infant school, tine chikoro zvakare mumusha wakwaMakoso zvakare. Tine maprojects atakabatsira kuti anyoreswe mukati menzvimbo. Saka budiriro dzirimo, kwakavakwa mabridge, kwakavakwa mugwa.
Tichitarisa mune ramangwana, zvii zvamunovimbisa vamanga muchishanda nawo nenharaunda menyu?
Chandinovimbisa vanga ndichishanda navo mukati menharaunda ndechekuti nzvimbo yose inofanira kuti ive nedevelopment, muva nemigwagwa inofambika. Kubva nyika ino ichiwana independence, nzvimbo yewadhi 1 haisati yambofamba greda rekanzuro richigadzira nzira. Saka tatanga tichifaitirawo ndechekuti nzira dzigadzirwe, muve nemigwagwa inofambika, muve nezvipatara. Mune chikoro chimwe chete cheroman catholic changa chirimo, cheBesa primary school. Toda kuti muve nezvikoro, muvewo neshopping center imwe zvakare kunzikwa pachikwana kuti inge iri mukati memusha. Toda kuti muve nezvipatara, muve nekugara zvakanaka nerunyararo nerudo muvanhu. Saka chandinoimbisa vanhu ndechekuti nyange vatitsigire kusvika 2023 tichienda kumberi, tinotarisira budiriro neshanduko mukati menharaunda, kwete vatungamiriri vanongogara pasina chinobatika chinoitika.
Avo vange vari vaive kanzura weward 1 kuManyame Rural District Council vaBlessing Tangwara vachitaura parunare vari kwakare kuManyame naJonga Kandemiri weStudio 7. Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kweAmerica vaLloyd Austin vari kuita misangano nemamwe makurukota anobva kunyika 12 dziri kubatsira Ukraine kurwisa Russia. nyika dzose dziri kusangana dziri mugungano North Atlantic Treaty Organization. Musangano uyu uri kuitwa mumzinda weNATO muBrussels kuBelgium. Mushure memashoko ava Austin, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vazivisa kuti vachawedzera rubatsiro kuUkraine nezvombo zvinoita bhiriyoni remadhora neimwe mari inosvika madhora mamiriyoni mazana maviri nemakumi maviri ane mashanu 225 million yekubatsira vanhu veUkraine vari kutambura nekuda kwehondo iyi. Evans Zininga weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paDefry University muzvinafundo Elliot Masocha kuti tinzwewo maonero avo.
Zvinhu zvichatora nguva kuti zvipere, asi hazviperi muzvakanaka. Hondo dzose hadziperi muzvakanaka, kucharamba kuchifa vanhu nehondo iyoyi, kucharamba kuchidestroywa maproperty zvekare, pasi rose richaramba richirwadziswa chaizvo nokukwira kuri kuita mafuta nezvimwe zvanga zvichitengeswa nenyika yeUkraine kana nenyika yeRussia iri pamasanctions izvozvi. Saka kupera kwazvo hakuperi zvakanaka nokuda kwokuomesa musoro kuri kuita Russia ichikanda mamwe mabhambo makuru makuru kunzvimbo dzokuUkraine, ukuva America ichibira mari, kwete America chete neshamwari dzayo vana Britain nedzimwe dzomubatanidzwa muNATO umo vachikutidziravo kuitira kuti Ukraine ikwanise kuhwina, nyika inge ichibetserekana, pasi rose inge richibetserekana kungeri ino runyararo. Zvinhu zvinotengeswa zvinenge zvakaita samafuta epetro nedhiziri naana gorosi zvinge zvichizokwanisawo kudzaka mutengo. Saka pari zvino handioni kuti inyaya yehondo iyi ingapera nenguva pfupi iri kutevera ichipera muzvakanaka, handizvioni sekuti zvichamira kufamba namafambiro iwayo.
Ndo tarisawo kuti iyo Ukraine inonzi iri kutaurawo kuti ingangodezve kupindawo mumubatanidzwa weNATO. Zvinogona kuchinja zvinhu nenzira dzipi izvi?
Izvi zvinogona kuchinja zvinhu nenzira dzingangoita mbiri, kuti zvinogona kuramba zvichitsamwisa Russia zvikurusa, nokuti Russia tinorangarira kuti chimwe chaiitsamwisa ndechokuti Ukraine inge ichipinda mubatanidzwa weNATO. Zvinogonazve kuti Ukraine ikakwanisa kupinda muNATO, zvinogona zvekare kunyaradza Russia, nokuti nemazivire edu NATO musangano mukuru kudarika mikuru yose yapasi rose yezvamauto, tichitarisa mari dzavanoshandisa muzvombo zvomusangano iwoyu weNATO pamwe chete nezvombo zvavainazvo nyika dzomunato dzinokwana kudarika makumi matatu. Saka zvinogona kuchinja Russia kuti kana Ukraine ikapinda mubatanidzwa wavo, taakutozorwisana nemubatanidzwa weNATO kwete neUkraine chete. Asi nerimwe nzira zvekare, Russia inogona kutsamwiswa nazvo chaizvo igoramba ichingoragasha Ukraine. Saka mafambiro atikuona kumberi uku hatisi kunatso kuona kuti inyaya inomira zvakanaka, zvokutaura kwatakamboita kare kuti iyi ihondo ingangotokwanisa kuti inzi yava World War III, nokuti iri kupinza nyika dzakasiyana siyana. Mubatanidzwa weNATO uri kudirawo mari nezvombo kuUkraine, ukuvo uku pasi rose riri kurwadziwa nehondo iyoyo nokukwira kuri kuita zvinhu.
Mabata nhau yandanga ndichitya kutaura yekuti World War III, kunetsana kwaakuita nyika dzose nekuenda kwazvaakuenda uku, munoona zvichiitika here asi kuti nyika dzose dzingasvike pakuti wabata wabata pasi rose ratopinda mazviri?
Maonero andiri kuita ndokuti ndizvo zviri kutoitika nenzira dzakasiyana siyana. Kuti kana tichiongorora isiwaongorori panyaya dzehondo, hondo haingorwiwi nezvombo chete, hondo inorwiwa nenzira dzakasiyana siyana. Kune iya inonzi hondo yeupfumi kana maeconomic war, ndiyo imwe yakatemerwa Russia zvirango zveupfumi. Ihondo iyoyo zvekare. Kwozoita shamwari Russia vana Belarus dzakabatanidzwawo muhondo yamasanctions zvekare. Kunozoitavo idzo hondo dzokubira kuri kuita.
Muzvinafundo Elliot Masocha vari parunare naEvans Zininga weStudio 7. To Tombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Zimlive.com rinoti gurukota rezvemari vamutuli Ncube vanoti mumasvondo mashoma ari kuuya hurumende ichatarisa zvakare mihoro yevashandi vehurumende. Vancube vakaudza dare reparamende kuti hurumende inoda kuita hurukuro nevatungamiri vevashandi vehurumende kuti vabvumirane mihoro mitsva yevashandi vehurumende. Munewsday, hotera yaimbova nemukurumbira Mickey's Hotel inoti haichakwanisa kupa vagari muhotera mvura inopisa, ichiti vanoda mvura inopisa yekugeza vaudze vashandi vehotera vagounzirwa mumba mavanogara bhagedhe remvura inopisa kuti vageze. Munewsday makare, zvipatara zvehurumende zvinonzi zviri kuramba kutambira madzimai akazvitakura zvichiti hazvina zvikwanisiro zvokubatsira madzimai kuti apone vana vavo. Izvi zvinonzi ndechimwe chezvikonzero vana mukoti vati vacharamwa mabasa kutanga musi wemuvhuro. Yave nguva yenyu vateereri zvokutaurira mega zvamunofunga.
Magadi pa Studio 7 anangoma wandena vamwese ndinoshamisika netsika nohunhu hwapinda munyika yedu yeZimbabwe kuti vanhu havachatyi ngozi kana mweya dzisi dzinodzingirira vanhu kana vauraya vanhu. Chii chapinda vanhu kuti vakwanise kuita basa rokuponda vanhu pavanodira nepavanofungira? Vana veZimbabwe, inguva yatai tichifanira kushandisa uchenjeri. Kune nzvimbo dzinopondwa vanhu, ndinokumbirisa zvikuru kuti ungoenda nyako kumusangano yezano zvitori nani, asi mwoyo wako havangaubika. Chavanogona kuba out appearance yako, mwoyo havangakwanisi kuba. Endai imba navo kana kuchidyai dyai navo kana muchipuwa mari dyai mari dzavo, asi mutsvo kuvhota muziva pamumiri. Ndofunga ichenje dzingava inobatsira isusu tichiziva patinyii.
Maswera sei, maswera sei, vashamarari veStudio 7. Ndine Jesse Charuma kuSouth Africa. Regai ndingotaurawo nenyaya yemapurisa kuti kugona basa here mapurisa? Dzimba dzakapiswa nezuro nevanhu vezanupiesha vachizvipisira dzimba dzavo kuitira kuti vape mhosva kuvanhu veCC. Mabva mamhanya nekusunga nekusunga kuti sungira jobhu wedu. Mapurisa, mobhi akafa akaita 18 days ari mutsime remunhu wezanupf. Hapana kana one akaitwa arrest kana suspect yakaitwa arrest kusvika mobhi aburitswa nehonyi. Nhasi dzimba mbiri tuzumbutwa tsvaitwa utwondorwa. Mungabva mati vanhu ngavaende kujeri vasungirwe kuenda kujeri. Shuwa vanhu vararire muchitokisi kurarira two rooms yatsva isina kuonekwa kunzi yapiswa nani. Kana vanhu vezano vakuda kuvakirwa ma4 rooms nepati yavo vakuzvipisira dzimba dzavo. Handini ndo zvamunotaura muchiita kuti munhu anozviparira mhosva yake. Ngavasiyane neswa.
Makadiko, makadiko pa Studio 7. Haisusi tiri nani zvedu. Ndoda kutaura nepamusangana pemukomana uyu mufana uyu munomutano uyu tafadzwa mugwadu uyu. Mufana uyu ngaaregedze kungotaura zvaasingazive kwaasina kuswera. ZANUPF zviri kuziva ndoiri kuponda vanhu chete. Ndo yakatorana Jobs Gala iri kuvatorera nemhosva yei. Uyu mufana anonzi mugwadu uyu achiri mwana mudiki Sterling ngaaregedze kumhanya kumberi achitaura zvaasingazive. Koyawo uyu anongotipedze roho data uyu ari kuUK Simba mavhaza here koko. Uyu damagara mamusa kutombomudedza zvenyu aswera chiona hake makatuni akaanga achiona uku nekuti haana na one chaambotaura chisvinu kana kaone. ZANU yapedza vanhu chete. Ndatenda.
Makadiko vashamarari paStudio 7. Aiwa, tinoda kutendai tiri kuno kuJoni kuSouth Africa. Taikumbirawo kuti please ndisvitsirewo chichemo ichochi kuti varume vari kuZimbabwe ava chiwa here kuti purezidendi wenyika anosiya zvinhu zvichiitira munyika make akatarisa, vanhu vachiurayana akatarisa. Shuwa kwaakusunga vanhu vaita mhirizhonga nekuda kwekuti vadenhwa nguva iyoyo, kwaakusiya mhondi dzakauraya munhu. Hatizivi kuti purezidendi Mnangagwa ari kufungei, vari kurongei, uye ndokutungamira nyika kwacho here ikoko. zvapa chena kuti ndiwo vari kutungamirira squad iri kuponda vanhu. Zvapa chena kuti ndiwo vari kushandisa mapurisa. Zvino tinosvika kupi tichida? Ichiri nyika here kana tadaro manje? Ndiwo kunonzi kutonga kwacho here? Mukuru uyu akundikana uyu. Uyo mukuru akundikana zvake, uyo munangagwa akundikana zvake. Darumwe munhu achisiya zvamukunda, akanga achichiwa mugaba achiri kutonga, achifunga kuti zvakanaka, iko zvino zvamukunda manje. Ndinokumbira kuti mhuri yeZimbabwe inzwe mashoko iwayo. Ndakutendai. Chii chinogurei papitori?
Pastudio 7 apo vakadina vashamarari isu takasimba. Tirikuti pastudio 7 apo tinorwadziwa chose ngerufu rwamo Blessing Ale. Ruri kuti rwadza kana nesuwo kwetinenge tiri, kuti shiro dzakadaro dzinorwadza. Asi tirikuti vana weZimbabwe ngationei, ngatiitei mwoyo umwe chete. Zvavakaende kuhondo korwa, maive tisunungure nyika tichibvisa pambe pfumi varungu. Iyo nhasi rino muri kundouraya vanhu, vachiri varungu heraya. Ngatiite chiro chimwe, ngatiite mwoyo umwe chete, tibumbe nyika yedu inake. Tikaite zvekundopondana nekuurayana, handifungi kuti nyika ingaombikaba. Vakuru ngavane vane tsumo yekuti gudo guru pete mushwe, ndokuti adoko zvininipise kuti adoko akuremeredze. Tiri kukumbirisa vana veZimbabwe, tisadaro. Ngatigare zvakanaka, ngatiite mwoyo wese Mwari unotibatsira. Tikaite zvehasha nekundoshungurudzwa mwana, handioni kuti Mwari unofara ndizvo zvinogumbura mukati meupenyu hweumwe naumwe uri munyika muno. Kana Mwari wacho unotogumbuka. Saka isusu vana veZimbabwe ngatiite chiro chimwe, tisaurayana, tisapondana. Izvo vana vari kusara dziri nherera. Panzotiwo nenyaya yenzara, kuti todini ngenzara yakapfinyitisero munyika, mvura haina kunaya. Takuti vasara kupondana. Ngatisiyane nadzo tsika idzodzo. Tiripo pabocha pamaranga apo kumasvika.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazo enyu pawhatsapp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Imwe kambani yomuSouth Africa yave yekutanga muAfrica kusima nekukohwa nyama mumba kana kuti mulaboratory. Muzansi Meat Company yakatangwa makore maviri apfuura ichibatsirwa nemari kubva muSouth Africa nekune dzimwe nyika. Vanoona nezvekufambiswa kwebasa muzvare Tasnin Karodia vanoti vanotora chinyama kubva pangombe mhenyu vogadzira mumalaboratory mavo kusvika nyama yacho yatanga kukura. Nyika dzeEgypt, Israel nedzeEuropean Union dzanyorerana chibvumirano chekuti Egypt itumire gas kunyika dzeEurope. Egypt ndiyo nyika yoga kuMiddle East inogadzira gas. Vachitaura kuvatori venhau vane mutungamiri weEuropean Union amai Ursula von der Leyen, mutungamiri weEgypt vaAbdel Fattah El Sisi vakaudza vatori venhau kuti chibvumirano ichi chiratidzo chekushanda pamwe chete kweEgypt neEuropean Union muzvinhu zvizhinji. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Banga guru reAmerica reFederal Reserve Bank nezuro rakakwidza mutengo wekukwereta mari kana kuti interest rates senzira yekuedza kurwisa kukwira kwemitengo kana kuti inflation. Zviri kunzi kukwira kwemitengo kuri kuitika muAmerica ndiko kwanyanya mumakore makumi mana. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reAfrobarometer rinoti kana sarudzo dzemutungamiri wenyika dzikaitwa panguva ino, mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanokunda mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. bato reMDCT inotungamirwa na Douglas Monzora radzinga zvakare dzimwe nengo mbiri dzeManyame Rural District Council. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare Manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.